kwazi wa Zimbabwe tinosangana tichiti makorokoto makuru nezuva rokuzvarwa re 40 years munoziziya kuti chero une nhamo yakaita sei musi wokuzvarwa hausorwi hauraswi uye hautukwe unofanira kungofarira musi uyoyo nhasi uno tinasvika makore anokwana kuita 40 munyika yomweya mubhaibheri zvinoreva kuti nyika yasangana neuchapupu hwekukura taakutanga chinhano chitsva taakunoyambuka kuva neupenyu hutsva kurevawo kuti zvatati tichimbosangana zvezvi mukatarisa veisraeri vakanga vari muijipita kwemakore anokwana 40 vachiponeswa kuzonobuda kuti vatange kusangana noupenyu huri nani ndozvatiri kusangana nazvo izvozvo muzimbabwe kutanangana nezimbabwe itsva saka ndinoti makorokoto hongu zvinhu hazvina kuita sezvatava tichida kuti zvinge zvakaita munyaya dzeupfumi munyaya dzematongerwo enyika munyaya dzezvikoro munyaya dzezvipatara munyaya dzemagariro edu mari hatina muhomwe mazvaimboshamisa hasisiri kushamisa taatine migodhi yakanaka taatine maindastri akanaka taatine mapurazi anga akanaka nenyama yeisunaka zvikuru yaenda kunana europe nana shuga dzataitengesa kunana europe dzimwe nyika dzichiuyawo muno tine kudyidzana nedzimwe nyika zvose izvozvo zvakati mbombombo migwagwa mbombombo mukatarisa mvura mbombombo mukatarisa magetsi mbombombo mukanotarisa kurarama kwedu mbombombo hapana kana chinosumuka pakurarama zvose rangu wabwakapwaka asi chiri kutifadza ndechekuti tatarisana nemukana wekuti tive nemukana mutsva pakusunungura kupindurudza nyika yedu tagadzira nyika yedu kwemakore ari kuuya gumi yatiri kuti isusu itransformation decade kana kuti golden decade yedu isu vachiri kusumukawo tichishanda nevati vabvezera tovaka nyika yedu togadzira nyika yedu nyika yedu yova nemaindastri anonwisa mvura tova nemari neudzamu totanga kugadzirisawo kuti vanhu vaone mabasa togadzirisawo kuti tinge tichikwava nemari nesimba inotenga togadzirisawo kuti maindastri edu avhurwe ndozvatatarisana nazvo vanhu vane rusununguko sarudzo dzisingaitwi zvokuti vanhu vanopokana kana kuti vanowisirana pasi vanhu vane muono umwe chete vasina kupopota kana kuvengana izvozvo ndozvatiri kutarisira ndingati Zimbabwe makorokoto tinotarisa chinhu ichi tichiti aiwa yasvika nguva yekuyambuka nguva yemweya mutsva nguva yekuzvarwa kutsva nyika izvarwe kutsva ive nemwoyo mutsva ive nemuono mutsva maziso matsva pfungwa itsva makorokoto Zimbabwe.